Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, February 10th, 2020, and this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
On Live Talk this evening, we are talking about the political situation in Zimbabwe.
Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-1540 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. And if you have just joined us this evening, we are talking about the Rand Corporation's report indicating that the political situation in Zimbabwe is worsening.
The Rand Corporation, which conducted research in Zimbabwe between July and August last year, has released a blistering report criticizing President Emmerson Mnangagwa's government for failing to implement social, economic, and political reforms as promised before and after the ouster of the late former President Robert Mugabe in 2017.
The Rand Corporation says in its report, quote, "Although Mnangagwa has deployed flowery reform rhetoric, his administration's piecemeal actions belie any movement towards genuine political or economic reform. Repression has increased and the economy continues to sink. With the old guard and military still firmly in power and both benefiting from patches atop the highly cartelized and patronage-based economy, genuine reform is unlikely in the next 1 to 3 years under present conditions in Zimbabwe," end quote.
It further says politics and economics are intrinsically linked in Zimbabwe and the country will be unable to recover unless the two sectors are addressed in tandem. The Rand Corporation adds that to help the economy recover from years of mismanagement, corruption and state violence, international actors, including the United States, would be wise to push the government in a coordinated fashion to implement genuine political, economic and security reforms.
It says despite a brief government surplus and the introduction of a new currency aimed at capping inflation, the economy is again close to collapse. Zimbabwe is suffering from fuel, food and electricity shortages reminiscent of Zimbabwe's political and economic crisis in the mid to late 2000s, says the Rand Corporation, noting that reforms so far have been too cosmetic.
Meanwhile, President Mnangagwa is attending the African Union Summit in Ethiopia, where he told other African leaders that his government is engaging opponents under the Political Actors Dialogue in an effort to widen the scope of democracy in Zimbabwe. Let's take a listen to what President Emmerson Mnangagwa said at the African Union.
"Solidarity with the people and governments of the Sudan, South Sudan, Somalia, Burundi and Cuba, who are equally suffering from similar unilateral sanctions. These imposed sanctions have been on for 2 decades now. The European Union has taken positive steps to repeal their sanctions regime. We urge them to complete the process by removing the remaining measures against Zimbabwe. My administration has re-engaged the EU and USA with a view to normalize our bilateral relations and to put the past behind us. In our quest to enhance national cohesion, unity and political tolerance, we have established the Political Actors Dialogue Platform, which brings together the various political actors in our country."
We were hearing there from President Emmerson Mnangagwa speaking at the African Union Summit in Ethiopia.
Yes, urukandaba lichona njalo lapho khona endaweni zonke ke zomhlaba esiyeneyo. Lamhla ke ulive talk sixoxa ngokwethulwe iRand Corporation. IRand Corporation siyakwazi ukuthi khona khonapha kule Melika ngabantu abasebenzela bebodwa ababanjwa ngomkhala ukuthi benzeni. Bayenze uphenyo eZimbabwe kusukisela ngoNtulikazi ngomnyaka opheliyo kusiyafika uAugust. So ke bathe babakubone khona ngale kuyethusa kakhulu ngoba abantu bancindezelwa okunye okumangalisayo. Bathi konke khona okukhulunywa nguMnangagwa ukuthi uyatshintsha kumbe uyaguqula okutshiyeneyo kungani kungamanga. njalo nxa sibekhangela sibili babona ngazani akusoze kube lenguquko eZimbabwe kuze kulungiswe izinto eziningi ezigoqela ukhetho lokuthi kambe ibutho lingena njani kwezombangazwe. Baphinde bathi nje nxa bekhangela ezombangazwe lezomnotho kuyahambelana, ngakho-ke nxa kulungiswa kumele kulungiswe ndawonye khonoko. Baphinde bakhala kakhulu sibili ngokuthi kukulakho ukuthi kungenza ukhetho eZimbabwe olubuyayo kodwa kula nto enhle ezaphuma kukhonoko. Uphenyo lwabo lolu iripoti le esiphumile ingaphansi kwesihloko esithi A New Zimbabwe Assessing Continuity and Change After Mugabe. Yebo kambe zokulandaba ngenani kuhlelo sixoxene ngodaba lolu.
Aiwa, kune awa vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro. Nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika. Apo sangano reRand Corporation riri muno muAmerica rakaita iro yatingati iye survey ikataura iwe kuti zviri kuitika muZimbabwe pari zvino. Aiwa, hurumende inogona hayo kutaura zvakanaka, asi zviri kuitika munyika hazvisirizvo zvanga zvakatarisirwa, nekuti vari kuti ivo hurumende inotaura emanyautsa mukanwa akawanda chaizvo, asi ukazoenda unoona kuti upfumi huri kuramba uchienda kumawere, uyezve pari zvino vanoti ivo vechiuto ndo vanyanyowanda mumabasa akawanda zviri kuita izvo kuti zveupfumi zvisanyatsobuda pachena zvakanaka. Tanzwa zvakare panhasi tichange tiri kutarisa zvakare zviri kubuda kumusangano weAfrica Union kwanga kuine mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vataura ivo vachiti ivo vane nhaurirano dzavari kuita saunga kutaura kuti vari kuita nhaurirano idzi pasi pemubatanidzwa wePollard. Vachitaura zvakare vachichema-chema kuti zvirango zvakatemerwa nyika ndo zvimwe zviri kuita kuti upfumi hurambe huchienda kumawere. Saka pindai muchirongwa tionesane ipo pano kuti imi munoona sei zviri kutaurwa nesangano iri reRand Corporation riri kuti zvinhu zvazvakatarisirwa kuti zvisanduke pakabviswa vaMugabe muna 2017 hapana chatichasanduka, zviri kutoramba zvichienda kumawere, uyezve vari kuti ivo vanhu vari kuramba vachitowanikwa vachimbunyikidzwa kodzero dzavo. Saka vari kuti ivo nyika dzakadai seAmerica nedzimwewo dzinofanira kunge dzichiona kuti muZimbabwe maita imo utongi hwejeketere. Saka ndo zvatiri kutarisa ipo pano. Saka pindai muchirongwa kana muchinyora manumbers enyu, ibvai manyora imi makaisa macode numbers enyu kana muri paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Yeah, I think right now we've got our first guest, and that is Mr. Pilif Kaule, who is in the ZANU-PF structures. So he is in Cholocho today, and I'm told it was raining down in Cholocho there. Pilif Kaule, how are you, sir?
Fine, good. Thank you for having me.
Thank you so much. Can you reduce your radio, if you can, the volume?
Yes, I can.
Yeah, it's giving us...
Let me try.
Okay, it's giving us some feedback. Okay. Yeah, it's still high. You can take it down again. Take it down, Sibid. Now it's a little bit down. Yeah, yes. Yeah, okay, so...
Yes, I've done that.
Yes, yes. So briefly, in English, Mr. Kaule, we see that the RAND Corporation has actually released a blistering report criticizing what President Emmerson Mnangagwa's government is doing in Zimbabwe. And they are really not missing their words. They are saying that there's nothing that has reformed in Zimbabwe since the ouster of the late former president, Robert Mugabe. So what's your take on that?
My brother, let me tell you something. These people are the enemies of our government. The enemies of ZANU-PF.
Uh-huh.
And they are working with these other people, the people in the opposition, MDC. And they have an agenda. Their agenda is they are trying by all means to make sure that they topple ZANU-PF government. Through whatever means. And these people are not happy about so many things, especially these people with their hidden agenda, especially these who are working with the Western countries, who have imposed the sanctions on Zimbabwe. And these are the very people who have a hidden agenda on working against our government. This is the work of our enemies.
But how can you say it's the work of your enemies, yet we can see on the ground that, remember what the army did to people in 2018, and then last year as well, people were shot, you know, by the army. And then when you talk about food, There's a crisis in the country, Mr. Kaule. And people, some people don't even have a meal per day, a decent meal per day. So maybe they are saying the truth here.
Let me start by addressing the issue of the incident of the 2018 after election. But my brother, let me go back to what happened during the Kuguraundi era. What happened to Mugabe government? What did they do, these whites, especially the Western countries, who are now fighting us? By that time, they were hero-worshipping Mugabe, doing all sorts of things for Mugabe, praising Mugabe, doing all sorts of good things for Mugabe government. But by that time, Mugabe was butchering our people like I don't know. But where were they? Where were they? Why are they making noise? Now that the people, seven people have been killed, and they are making noise. What the hell of a rubbish is that? And then let me tell you, my brother, these people, their agenda is very clear. They are fighting our government because of the land issue. And they are not happy. And they will continue like that, working with their enemies, especially with the NDC. That would want to see the government, the Zanu-PF government, out of power. And they would want to, by so whatever means, they would want to see themselves in power and working with these enemies that I'm talking, that I've already mentioned.
Mm-hmm. Yeah, marvelous.
Aha, regai timbotora mukana unoyu kuti timhorese vari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tiri kuona panapa tina Makunyanga Costa from Johannesburg. Bekimpilo Ncube ari kuti evening, ndiri kuno South Africa. Tinashe Maruta ari kuti good evening. Dimbiri yawanda, and I'm watching you, I'm here in Durban. Try more Shumba ari kuti muri sei mustudio, ndiri kukuona hii, ndiri pa Port Shepstone. Love much Nengo Trukukona Divine Mamvura. And I'm watching you from Cape Town, Lakeford Ruguru. Aripano, and I'm watching Trust Chipanga. Good evening, I'm watching you from Gabs in Botswana. Trukutari Sasha, Kare Tiange Trukutaga, Titiwane, Vekutaura Navo, Veku MDC, Negutin Dans, Wabagaule, Apavakutaura.
We've got already a person from the MTC, and that good. Is Tabita Kumalo. Miss Kumalo, good evening and welcome to the program.
Good evening, Gibbs. Good evening, Zimbabwe.
Thank you so much, Ms. Kumalo. I think you have heard about the Rand Corporation report, which is really blistering and, you know, attacking the ZANU-PF government for making some promises that they haven't delivered. So far, so good. What can you tell us about the report?
First and foremost, as the MDC party led by Advocate Nelson Chamisa, the Rand Corporation report has vindicated the MDC. Since 1999, we've been telling the world that ZANU-PF is full of thugs. ZANU-PF is full of satanists. ZANU-PF is full of people with no respect for human beings but themselves. ZANU-PF, as we speak, they went into power 2018. As we are sitting today, we have no electricity for 18 hours in Zimbabwe. We have no water. We have no medication in hospitals. Our kids are not even going to school. So as far as we are concerned, the RAND Corporation was spot on, and all what ZANU-PF must do, they must just step down and let other people run this country. They are destroying the future of the next generation of this country, and these kids will come to our graves, and they will kick us out and throw us into the sea.
So, Makumalo, ngasukangele kodwa ubona ngazani bona ukukhuluma kwabo. Bayacho sibili ukuthi ibutho ungazani seligxile impande kwele Zimbabwe njalo. But akula nguqukeza bakhona ngaze kube 3 years from now kusiyafika kumbe nini nxa kungalungiswanga into eziningi kambe khonokho ke ungathini ngakho
kuliqinisa khonokho ngoba ngisoze engitsheli ukuthi umuntu ngumongameli lelizwe leZimbabwe avuke esitshela ukuthi singasadla inyama siye kudla amambatatisi letomolia. Umuntu obusa ilizwe nalo mtshela kusho ukuthi uyabe ekhuluma emfaka umbhobheni lenini abe sesaba ukuthi atshela abantu iqiniso. But okukhona yikuthi umnangagwa ngatshaye phansi nezanu-PF anabe sidiniwe bakithi esidiniwe
mhm Sicela ubambe khona bomama Khumalo ungayindawo Marvelous.
Ehe ma muzvare Khumalo mugatisana ngururo kuti muri kuona sei zvinyorwa zvaparurwa izvi neRand Corporation ikuno kuAmerica.
Zvinyorwa zvakanyorwa neRand Corporation susembato reMDC rotungamirwa na baba advocate Newton Chamisa. Zvaratidza umbo wokuti isusu seMDC tagara tichingozvitaura kuti ZANU-PF haizi harisi bato rine hanya nevanhu. ZANU-PF ibato raka riri muZimbabwe, basa ravo nderokuba. Endi ZANU-PF chakashatira ndeyekuti pavanoba vanoba nembeu izvozvo mvura iri kunaa tirikukona kudyara mbeu because vanga pane mbeu dzacho. Saka vati kunyepa ichokwadi tagara tichizvitaura sebato but hapana munhu aititeerera. Taiudza kuti tiri kunyepa nezanu. Ivo vekuAmerica mama vangavanga vakatibhilivhi. Saka nhasi chokwadi tabuda pachena. Saka chasara panapa ndechekuti zano ngaimbononga-nonga twayo imbotsaya vana veZimbabwe vavaedze kuti vagadzirise nyika.
Batai makadaro regai timbotora kola. Halo kola. Halo kola. Halo.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri Brown Zabiro ndiri kuwadzana kuti.
Ehe, kwakadi kukuwadzana?
Kwakanaka mumwari, kwakadi kukuku.
Tiri wadi zvedu kuno kuti peiwo pfungwa dzenyu mainzwa iri mudandaro iyi.
Ndaizwa muhwari ndiri kundokumbira kuti dei vakuru vedu vangobatana tangonyika yedu yabata zvakanaka zvinofamba zvakanaka munyika yedu yeZimbabwe.
Hello. Taurai tiri kukunzwai. Tiri kukunzwai, endererai mberi.
Tadikumbira kuti
nhare dzenyu hadzisi kunyatsonzwika asi tanzwa edu muchidimbu. Halo.
Tiri kunzwai chete.
Chingoitai kuti ga tibva taenda kune vamwe.
Okay. Tingokumbira kuti nyika yedu idei vakuru vedu vangonzwawo kuti vabatana nekuti chipatara muri kusiyiwa muchipatara umo chikafu chekurya hakuna. Saka tachikumbirawo kuti dei vabatana vakuru vedu tagara zvakanaka munyika medu umu. Zviwaniswa zvashanda kuvana veZimbabwe zvatibetserawo marizunti tabetserwa isusu.
Aiwa tinotenda hanzvadzi, muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Bye-bye. So we're hearing there from our caller who's in Kwadzana. He says his wish is that, you know, the two parties sit down and really come up with something that's like a unity government or something, because he says nothing is moving. There are no medicines in the hospitals. There is no electricity like what Honorable Khumalo was saying right there. So maybe let me go to her and ask her, what is the possibility of having what the caller is asking for, Honorable Khumalo? Hello.
Hi.
Honorable Khumalo. Manzwa kola anga ari kuchema kuti hanzi dai mabato abatana nehurumende kuitira kuti zvinhu zvigadzirike. Imi munoona sei zviri kutaurwa nakola izvi?
Maonero ake hatirambi. Sebato reMDC tiri kuti toda kuite dialogue. But nyaya ipo ndeyokuti hazvitibatsire chinhu kuti une mwana akaita 37 woita mwana aita yunivhesiti apasa vekuyunivhesiti akugraduata mai makuti uyu we37 ngaiende nokuti yunivhesiti ivona kugraduata vese hazvibude. Yepolati yezanini yokunhonga vanhu vakadyiwa vana makupe nana madhuku haisi inguva yekutambisa nguva yevana vemuZimbabwe. Tese uno pasi rese tinosa kuti bongozozo riripo Zimbabwe ndira President Chamisa naMnangagwa. Saka nyaya iyo ndeyokuti ngatiite dialogue, but tatikuda ndecho mutongo gava wacho wedialogue. Hatidi munhu anotarisa mamwe mativi. Tiri kuda munhu akamira semuzambiringa. Hatingatarise mativi asi atitarisa problem yatinayo. Vanhu ivavo vanowanika muSadhaki, vanowanika muAU, vanowanika muInternational. Then togara pasi totaurirana. Uyewo pane zvinhu zvatofanira kuti tichinje
kuitira kuti zvinhu zvacho zvifambe like mareforms ari kutaurwa nepasiriye sepano but pari zvino hatigoni kutaura nevanhu vakadyiwa kuti kutambisa nguva
aiwa mashoko makuku to Gibbs
yesike sikhulume lo baba osecingweni wothi sizokuthi mbani osecingweni kunjani khona pecingweni yalo I think maybe kuma is
strong. Hello, caller.
Hello.
Ehe, tukuta ora nani uye zve muri kupi?
Muta na mabudza ari ku Francistown Botswana.
Taura itinzwi.
Ndinotenda nekundipinza mu studio 7. Wa gaule ndandine mubvunzo yakati kuti na gaule asi ndishai shote na zvangu. Wa gaule vasataura 1 semunhu asiri munhu emuZimbabwe. Wari kufara here nevanhu vasina sasa iwainaro wani vanhu vasina zvipatara vari kufa vanhu vasina mvura yekumwa migwagwa isingachatofambiki iwarudo rutonga ngavandipindure kuti shuwa ari kufara nezvinhu zvakadaro
vagaule manzwa zvataura kola
yes ndirikudzinzwa zvakuti azvari kutaura
ehe mupindure yenyu
ndandimupindure zvamari inini ndinogona andifungi kuti ndinogona kufara kuti vanhu vari kutambura vanhu vatambure inini ndoda kukutaurira kuti iwewe inini makangwara muri kuita satsuro MDC itsuro munongoti inini mopombera vanhu mhosva muri inini muri kukonzera maproblems atinawo ndimakakumbira mafunction makakumbira munongoramba kuti zvinhu zvirambe zvakaoma kuti mumuke makapinda muchigaro chokuti mutonge nyaya yokutarisai nzira yamakafamba nayo makatorera makupe position yake constitutionally makupe ndiyange eri leader anditibanda kutora kuna tsvangirai but vanhu vechichema mutumbi watsvangirai usati wavigwa imi mange muchiita chamacamita muchimhanya naye ndizvo zvine problem mune problem iyoyi hamuchikuona kuti problem yakakura sei even maproblems atinawo iye zvino ari kuramba
ichiaonemhavo
kuti ndiri kudzokera kuti zvinhu
zvizvisiaaaaunzo hamusi kundipindura mubvunzo handiataura handisi munhu wemdc handisiri chii musandisa kumdc ndiri kutaura nevanhu vari kutambura handisi kutaura ndisi mdc inini manzwa baba gaure vanhu vari
kuuzo
handisi vemdcdonputimdc please don't
ndiriwakurininiwakurininiumbakuiakupindure futi kana chida kuti ndikupindure
iwehausi
mwana mudiki unozvira zvinhu zviri
kuitisaivaaarikukonzera
maproblems kuti vamugwagwa usingagadziri kugadziri mugwagwa inogadzira sei mutitivawo maspanners kuti hurumende isingashandi maenemies of our government echiita vechishanda nemag4 nechiita zvinhu zvavo
Listen, Mr. Gaule. Takatora nyika tichitora kuitonga. Tikatora minda tikatora kuirima. Hatichairima. Takugarira minda. Semachea. Murubanzwa. Hakuna commission yakamboiswa kuona kuti development iri kuitika here muminda. Hapana. Vana votaura kuti kune vanhu vari kuita zveuori mowadzinga. Mr. Gaudi, say the truth and shame the devil. Don't form around the moon. According to the election, I mean, my sanctions are punishing as Utim Gabe said, you are Britain, Garane Britain, Yako, America, Garane America. You need to go to Zimbabwe. That's when it started. He declared, don't cry to anybody. That's your father. So mukada kuchema nekuti vamwari kokumbira maelection imi makaatangisa inini vacho hapana sina zvikana mofucharura kazvinhu zvaizvozvo now imii mava kuti hey masanction tinyararirei kana musingagoni kutonga ndidit kana muchigona kutonga tongaika tidye. We are not saying get off, but tiwo ndi tongai mutidye.
Aiwa kola mataura zvisho tambokupai nguva tinotenda regai vagaure vapindure tozoenda kuna honorable Kumalo vagaure pindura ikola tibva tapedza yedu toenda kune vamwe.
I think maybe Kaule is not cute in there. So let's go to Ms. Kumalo. Makumalo, nxa usulalele sibili lapha uyazizwela la ukuthi ubaba uchiseke uyazi uyachiselwa ngaphakathi. Uyakhuluma sibili ukuthi okwenzakala eZimbabwe akulunganga, ngakho ke iRand Corporation ichayekaleni. Kuyiwa phambili ke nxa sokunje uyamuzwa lo ubaba uGaule uyakhuluma la esithi hayi abantu abawonayo yini abe-MDC lani lithi hhayi izanu yiyo engazani imbabazane. Pho kuyiwa phambili kumele kwenziweni lapha Makhumalo?
Right, asithi mina lawo singomakhelwane ngapha nomakhelwane ngapha, so wena izinto ezonakala emzini wakho ukuthi uthi umakhelwana nguye wenza ukuthi emzini wakho ekonakale. Izanu yathi yona yawina bewiniswa yi-constitutional court umalaba wabanika ilizwe ukuthi babuse. Thina kasifuni kubusa, sifuna ukukhokela. Sikhokela abantwana baseZimbabwe baye eKenani. Ayikhona lokho kwezana ukuthi sihlala sihlokozwa ngezipikisi. UGaule akahloni abantwana baseZimbabwe. Yikho ungasekho ephalamenti Gaule. Shuwa nxa kuthiwa kulomlimi esimtandazayo kulumhlaba lo, wena umela ukuthi aye ngoswazi wena. Awusoze ungene kustudio utshele umhlaba wonke jikelele ukuthi khona indlala eseZimbabwe kuswelakala amanzi amagezi i-MDC singena ngathi sivusa liphi lizwe thini. Kanti yini elibusayo? Nandisusithi ama-sanctions ani, amagodi amaphodolo lawa abizwa ngama-sanctions, amanzi ukuthi awakha ngama-sanctions ona lawo ungena ngakhona ama-sanctions Gaule. Ama-sanctions ngawokuthi tinotavita esingabusiyo siyangena eNglandi, wena kaungeni ngoba soze sikuvume ukuthi uye kudla imali wasitshontshela yona. Kanti esingasitshontshela 15 billion asikwazi nokuthi imali angikhona ingabi laphinda lashaya i-3 billion phezulu laqeda phana lashaya i-10 billion phezulu. Ngibona zathi nathi izithutha lingaze lasenza izithutha Gaule, akethi ake lisihlonie.
Yes, cela ukuthi
ukuhamba amanga ukuthi phela anisakwazi ukuthi iqiniso yiliphi.
Makhumalo,
indlela ekuthi siye phambili kumele sikhumisane umlotha kodwa sifuna umlamlankunzi ongasoza thatha ihlangothi le-MDC kumbelezane. Umlamlankunzi lo kumele aphume kusadak ku-AU kumbe ku-international
Yes, siyakuzwa kakhulu khona mpa Makhumalo bamba ungayikhatshana. So what Ms. Khumalo is saying is that there's need for a mediator who's not from Zimbabwe. A mediator who is a person with an independent mind. So I'm told that we've got another caller on the line. Kunjani khona mpa ecingweni?
Ngiyaphila kakhulu Pretty Gibbs.
Ngikhuluma nobani?
Lukhuluma no-Elfas Gotsha lapha eLimpopo lapha eMkopane.
Ye, Elfas, kunjani khona ngapha baba?
Hayi, hayi, no, kuhle. Hayi, South Africa inhle kakhulu. Ukusamba kabi yona lempiko esiza every second, every minute, every hour yaseZimbabwe le.
Ye, ungathi ngakhona kokwenzakala eZimbabwe ngoba siyabona iRand Corporation ithi abantu bayancindezelwa okunye okumangalisayo. Okwakusenziwa ngumgabe kuthiwa kungumfana sibini kunalokho okwenziwa ngumnangako.
Bayichaya emakhaleni bakhuluma into esiyibonayo every day. Abe-Rand Corporation labo bakhuluma into esiyibonayo every day. Yingakayi ndawo lapho bengicela ukuthi mbulise umama uMahadebe fane ngimhlonipha ngikhuluma kakhulu njengomama uMahadebe lo lele eluveve emangcwabeni.
Hayi, kunjani?
Ngimhlonipha kakhulu 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 uMakhuma Khumalo uMama uThabita Khumalo.
Hayi, siyabonga. Ye.
Linjani baba? Bangithi ngiyabonga kakhulu.
Bana mama likhuluma nami mama, ngiyalihlonipha mama. Umbono yenu yazi example ka mama ngumama uThabita Khumalo lo bekhuluma nje uyazi lichaya ngo every time yazi ngimlalela especially njalo nje mama. Singaqedela indaba khona apho, ngilithanda kakhulu. liwubambeni umsebenzi lo nzima. Kodwa-ke ngoba kusasha nizavuka nibonana nobabuchamisa, into engiyifisayo mina ukuthi nimtshele ukuthi khona into le yokuthi siyenze ama-negotiations yona layo ama-negotiations nezanu-p f asiyiyekele. Abantu nabaze benoko besibhodisa ithi lapho esizasiza sila khona ukuthi bona ngokwabo baza kulwa bebodwa sokuseduze.
Mhm.
Izigqi zempi yabo bebodwa bona mina ngiyazizwa ngendlebe yami ngilapha engikhona la.
Hayi, kuyezwakala mntu mdala
nzaphilisamaleyo yokuthi nayihlale ikhuluma right through lapho ubaba ugawule ngangena lapho uthi mgaba wabulalelizwe babebamba amakhonferensi abangaoVictoria Falls ye esigodini ye kuphi kuphi loko besithi no mugabe for power mugabe for president yena amaphezulu kakhulu yena ubaba ugawule iminyakanyaka namhla ngizeka sithi umgaba wabulalelizwe uyazi ngize ngathi ngaqhamuka inhliziyo yazi ngiyife.
Hayi, siyakuzwa kakhulu mntu omdala. Siyabonga, siyabonga sibili.
Into zenzakalayo on the ground ziyabonisa ukuthi those elections were stolen just like the previous elections. Nale ziya futhi unozawanawo.
Sibongile kakhulu Elfias, ye sesingenisa abanye ungadinwa nokusasa uphenduke phela kusasa.
Sibongile
kakhulu
mntu
omdala.
I thank you so much, Sabonga Kuruge. So what you were saying is that, you know, the MDC should not negotiate with ZANU-PF. He doesn't want to hear that.
Mm-hmm.
He says once that happens, then he says it's sort of like a merry-go-round. So nothing will be resolved.
Regating to kuna mshare kumalo at pay up from what the new panish at our one cola.
I'm a bit of a
Iwa.
Mashoko makukutu iwawo. And ari kuratidza kuti ari kurwadziwa zvokuti ukanzwa munhu kuti mwoyo wakudambuka votoziva kuti hakuchina kugara zvakanaka. And ndo hondo yati kuona munyika muno, asi hazvirevi kuti ZANU tinoiregera. Ichangoti teki nezanu kusvika zvanaka. Because hakuna imwe Zimbabwe kwatogona kuenda isusu ava vatingati ZANU, isusu tingati ZANU. Hapana kwatingaende ine Zimbabwe one tichairwira kusvika zvanaka. Vana gaule vakonewa vakatiudza kuti by 2020 there will be health for all, nhasi zvipatara zvakavhara. By 2020 there will be housing for all, vakapadza dzimba dzedu paoperation Murambatsvina. By 2020 there will be education for all, vana veda vari kudzidza vari kuita mafompo vasingagoni kuverenga. Saka tiri kuti isusu navo vana gaule kusvika masiya uba nyika isi yenyu nyika ndeyedu isi. And musafunge kuti sezani nini ndimune matitle deeds eZimbabwe. Mwana wese weZimbabwe ane piece ye title deed because zvisanganisa zvotobvisa ZANU.
Aiwa, mashoko makukutu. Tomboverenga zvakare kune vari kunyora ipo pano pa Facebook page yedu yeVOA. Shona, tina mai Nicole vari kuti vagaule asi vatiza here. Ameno, vagaule muchiripo here muri kubvunzwa panapa. Hanzi hatisi kukudzwa ikasi matiza here. Tichavatsvaga kuti varipo here. Lloyd Shumba ari kuti vagaule, aiwa. Castone Tigera ari kuti huori ndihwo hwauraya nyika, kwete masanctions. Donald Mambo ari kuti please call me. Kevin Marinda hanzi phone me, I'm here in Mozambique in Hambane. Mvavaisa namba dzavo. Manyeka Mai Ole ari kuti kodwa anyora hanzi and we are now losing hope. B. Marsh ari kuti call us ando dzako. Sisimavi, I think you should let Gaule interact directly with the callers. Ndo kuti zviite, ndo zvatamboita. Kana pane mumwe caller achakola, tobva tavataurirane. Conrad Gondo anzi maswera sei manjenjenje. Nemi Mbizi, aiwa magona ndisiri pano. David Matsito ari kuti tiripo pamoza. Munangagwa akamboti zvinhu zvichachinja in 40 days akazoti 100 days but now 00. Caston Tigera ari kuti naiva Gaule, ko mayouth eZANU akanyeba here kuti ZANU iri corrupt. Vagaule, muripo here panhare muri kubvunzwa panapa?
Ndiripo.
Ehe, pindura yenyu.
Ndiripo chaizvo. Yes, ndipindure.
Ehe.
Ehe, chinzwaika. Ndoda kutanga kupindura nyaya dzekutanga dziya dzavana makumalo. Unozaka vanhu veMDC ava vanhu matsotsi, vanhu imbavha. Tarita corruption yacho, vanotsvaga mari. even mari dzemadhora dziya dziya ndikakutaurira kuti vanga vechirwisana vechirovana vechitakutorerana mari dzemadhona mari tuchiya nemabhegi dzichibva kusouth africa vanhu vanoda chinangwa chavo chokutora mari chete havanyei nevanhu vanhu vanenge nevanhu vanhu vakaita savatsvangira vanatsvangirai vari vatsvangirai vaenda vasara
I don't know now.
Yake, and the position yake vechiisa munhu utsvangirai isati avigwa matsotso ekupedzira ukatarisa ndiwo matsotso vanotambatamba neupenyu hwavanhu vanoda kuti vanhu vatatore vanhu sevanhu vasingafungi vanogona kutaura zvese zvavanoda kuti vanhu vateerere hatidi vatengesi varipo tinovaona kuti vatengesi
vokupedzisiravanga
vaiti vatengesi vechitengesa nyika kuvarungu ndizvo zviri kuitika vari kushanda nevadzvanyiriri vanhu vatengesi vokupedzisira inyake nyika iyi yakarwirwa vanhu vakaenda kudondo ropa rakateuka vanhu vakarara kumasango vechirwira kusunungura nyika iyi ende vanhu vacho vatengesi vokupedzisira ndivo vari kuita zvavo vachitsvadzwa pamari ukatarisa maMDC ipati yakazara matsotsi vambavha chaizvo zvekupedzisira
vagaule batai makadaro tinzwe
before Makumalo comes in let me just give in some kind of flag in which some things can be said. One of the things is the key findings of the Rand Corporation. It says genuine reform is unlikely under the present economic and political conditions in Zimbabwe in the lead up to the national elections in 2023. And it further says Zimbabwe is likely to continue down a path of political polarization, protests, political violence at the hands of the state, and economic deterioration. And then they further say that in terms of the Mnangagwa government, it will continue preventing and suppressing a political protest, and the media remains heavily biased in favor of the ruling party. And there are a few tangible steps that have been taken towards reconfiguring Zimbabwe's autocratic system. So all these are what the Rand Corporation is saying. So you can now chip in, Makumalo. Ngena kona. Are you there, Makumalo?
Yes, I'm there. Which language?
Taura henyu neshona vanga vati MDC yakazara nematsotsi saka tati muzvipindurire muripo ipapa.
Mataurira agaule anondibvundutsa. Endi gaule ka I think zvakakosha kuti wombonovhekwa nadhokota wepfungwa. Because wabvunzwa mubvunzo. Nevanhu varova runhare apa iwe wakutuka MDC uri kutitukirei ndimi muri kutonga ndimi makahwina maelections ndimi mbavha because kana isusu dai MDC tanga tiri mbavha Gaule dai tiri mujere izvozvi inini Mpfumi wakaba mari kunasa mukamupfekera mujere mukadzoka mukatiudza kuti akupenga hagoni kuti amire pamatare ezvimhosva dai angairi inini dai izvozvo ndakagara mukame ndichiora mukameni saka ndara Gaule regai ndakakuudzai kunyepa kwenyu kuuya onai chibhakira chiya chazoti afande kuuraya nyika makunyepa zvokuti hamuchazivi kuti modini ngatibvumei kuti nyika yanhora nyika yoda rubatsiro vana vemuzimbabwe vatambura todini nhau iripo ndeyokuti inini makabira chamisa mbudzi dzake dzorai mbudzi dzachamisa nyaya iperei.
I think we have a caller. Timboenda kuna caller. Hello, caller.
Ndakumira kupendura.
Yeah, uzapendura baba Gaule. What? Uzapendura baba.
2 minutes. Timbotora caller.
Satati caller then.
We'll come back to you.
Yes.
Hello, caller. Hello, caller. Makadi.
Hello.
Taurai tinzwe. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mugara nambuya.
Muri kupi?
South Africa.
Muri kuSouth Africa. Taurai tinzwe.
Maonero angu ini ndeyekuti zvino ndi election ka kana democracy.
kuenda kuma election vanhu vo kuna vanhu kuma election zvinofadza iwe kana zvisingafadzi unofanira kuzvitevera kana paita nharo vanhu vakaenda vanoenda kumakoti vaenda kumakoti vonopiwa hanza vobhiliva zviri kutaurwa nemakotsi ndinambobvunza inyi kuda amai kuna mama Dr. Khumalo
bvunza yenyu
kuti chamisa zvaari kurwisa nyaya yelegitimesi nhasi anhasi achingoirwisa ane vimbo here yekuti zanupf navamunangako vachamupa matomo aya kana kuti kupedzera vana vezimbabwe nguva ko iye adi kutora mweya wavatsvangira imweyewo kuti aiwaka hadifambi pamusoro pemakuva achienda kustate house saka ko kana akaenda kupoland akati because of you zimbabwens ndazvipira kuenda kupoland with no conditions ngezimbabwe kuti because kuti tiwane opposition muzimbabwe inotiyo pamberi nesanction yeduwei isusu vanhu vachifanidzara kudai nyange dei une chiganu umwe wako rimwe bato uri kuti zvinotivaka izvozvo
sanction
riya rinobva rauraya vanhu vaya vanofanira ku
regeititi muzvare Khumalo varesponde nekuti nhare dzenyu hadzisi kunzwika asi ndofunga vazvinzwa muzvare Khumalo manzwe here zvataurwa nakola halo
handina kuzvinzwa zvavataura
Khumalo vanga vari kuti ivo hazviite here kuti vachamisa hanzi vane vari kuti ivo havasi kuda nyaya yelegitimesi nyaya yacho ichazopera rini nekuti vari kuti ivo hazvingaite here kuti vachamisa vambosendeka parutivi mafungiro avo vaite zvakaitwa navatsvangirai vaende kunotaurirana navamunangagwa kuitira kuti nyika ienderere mberi
aiwa zvozvipa maita mafona takasendeka 2008 makativurayira vanhu mukatisa malong sleeves nemashort sleeves mukapisa dzimba dzevanhu mukarepa vakadzi mukarepa vana vadiki handiti ka baba tsvangirai vakaona kuti vana vanga vatotambura nokurepiwa tikapinda kuchienio tanga tine global political agreement kwataifanira kuti tione kuti zvakanyorwa izvozvo zvinoitika patizanu yakaramba kuti tiimplimente zvichipa saka muchikaranga vari kuti chakatanga ndo chakachenjedza zanu yakazotichenjedza kuti tikashanda navo ivane vachitishandisa takapewa minister of education Kotat excelled minister of health Dr. Masorera excelled minister of finance tautatautenga $2 for 2 tichingopedza chete zanu ichipinda 2011 zvese takadzokera ku-2006 saka zvotibatsirei kuti tiite gnu nevanhu vatoziva kuti basa ravo nderokupaza isusu chete tisu tokugadzirisa saka panapa isusu tinowaridza zanu yopugunyura towaridza unorara rini baba mataura nyaya yepolad polad kana yanga iri genuine negotiating forum kuti tigadzirise nyika ko vanhu vakutopera masikafu erainbow nation ndei because muchikaranga ukaona rainbow ichibuda mudenga woziva kuti zviri kuya zvakaoma kana vakutopfeka masikavha aya saka zvakutoreva kuti vanhu vese vepoland vanhu vezanu saka topinda sei mugrouping yezanu tiri kuti isusu ngakuite dialogue iyoyo muri kubvuma inini kuti nyaya iri kunetsa panapa ndipresident Chamisa namunangagwa saka sei musingabvumi kuti vanhu ava ngavagare pasi kwoita mutongi gava asingatori matiri kwete zvati kuona kupadera dizvezano zvokupfeka masikabha amunangagwa izvo
ye siyakuzoma Khumalo siyakuzwa kakhulu Makhumalo siyabonga kakhulu sibili ngakhona kokwethulayo so ikhola yakho sihambeleni sasifuna ukuthi
swakele sindebele kancane I think maybe you can just summarize but also give us the recommendations of what the report actually says.
Yeah, besides that, yeah, I think kule khola lapha sike sizwe ikhola. Yeah,
hello khola
makabi vanzwa dzimave
tiri wadi sorry ndandisina kunzwa kuti makabata panhare taura yenyu sitarenyu nekwamuri mobva mataura yenyu zvamuri kufunga
ndiri kuno kusouth africa wandinoitwa makombe
taurai tinzwi
vagaule vari kuti kwesitira nguva nekutaurawo zvekuitwa kwemdc zvokunzi vakagadzani zvisina kana nebasa rese zvisina kana chazvinombounza zvisiri izvo zvekutodiwa isiriyo mhindo yacho vagaule vari kuti kwesitira nguva gaule ngavataure chaizvo chaizvo kudzinga kwakaita kwakomana ava vataura kuti uyu neuyu vari kuba ende for sure makambozviona kupi vanzvadzi kuti fuel inonzi nyika yese inosapurawa nemunhu one fuel konzi chibage hupfu munhu one ei vakomanaka tiri munhamo ende tine problem hombe ende hamene kuti zvichamira sei as long tinana gaule ava vachifunga nemafungiro avo ava nekuti muzano anenge afunga zviri opposite zvekuda kuvaka nyika sevakomana avo vange vakutaura kuti kuda kuzama kuda kumenshena vanhu vavo vari kuita hori vabva vadzingwa izvozvi hazvishamisi kumberi uko umwe anogona kutwakafira mberi saka haa titori pamahwani akaipa zvisingatomboiti dei esh hatizivi kuti anotibatsira ndiani ade zvaitoita hameno kuti zvaimira sei kana ari masanctions kana vachitochema nawo dei vagona kutoawedzera vatoauta tight manje kutonyatsoita tight vanyatsochema because hazvisi kubatsira hazvisi kubatsira vari ngochema nemasanctions vachinyepa asi vari ivo vari kuba mari zvinhu zvese zvakaita stand still hapana kana one production irimboitwa muzimbabwe kana one nekuda kwezanu p f namunangagowa yoyo munhu asina kana idea yekuti nyika inoranwa sei dai anamboitawo sabhuku pamwe kuda zvingadai zviri nani manje ish tiri pamahwani asingaiti hameno hatingozvozvi
aiwa tinotenda kola nepfungwa dzenyu muve nezuva rakanaka
so sibuye kuwe mama Makumalo. So Makumalo, xa sisikhangela sibili siyabona ukuthi kuyahlupha lapha lalapha ongenziwa eZimbabwe kodwa ke xa singazama ukumepha i-way forward ukuthi singathini mana ngubekele nje kuhle ukuthi bathini laba abe-Rand Corporation ngama-recommendations abo. So here's what they are saying. They are saying politics and economics are inseparable in Zimbabwe and the country will be unable to recover unless the two sectors are addressed in a coordinated fashion. Baphinda njalo bathi ama-international actors, including the United States, there should be some coordinated approach so that Zimbabwe can implement genuine political, economic, and security reforms. And they are saying that at the end of the day, there is need to attract investors, yes, but it can take a long time if there are no reforms. So the last thing that they're saying is that the international community should proceed with extreme caution on economic support for the government of Zimbabwe. Lapho ke Makhumalo kungani kungani enxenye ibadla lezani PF lingajinga konapa. So ke akutsho ke ukuthi going forward ngesindebele sibili ukubeke Makhumalo bese kubeka la nge 1 minute ngesikhiwa siyenze njalo bese siya kubaba Gawule.
Ilandela le ama recommendations
ye kunjalo mama
hayi kuhle Gibbs hayi into ekhona amazwi angaphandle la afuna ukuthi lethe kudla and siyapha indlala esikucelayo thina njengabantwana baseZimbabwe akho into zabo gawule nabo mina ngakho nxabe lethe ukudla lokuyana ngababuye bathume izisebenzi zabo ngobogawula abakwenza yikuthi i-UNAIDS ngabisa ukudla kumbe yiphi i-organization esiphethele umumbu bayathatha umumbu nabawuntshontshe namorayisi lawo bayethengisa ezitolo zabo emakhaya abasaphi abantu lapho bapha khona abantu bengisegwanda kathesi bebesibibeabantu kuthiwa kwini inyawuki ogcela inhlabathi abantu asebekwenza ngendaba yokuthi sebedubekile indlala bayasibona ithiwa zonsane senhlabathi bapheka idelele bezokukuginya ihlabathi lalala yedelele ukuthi babambe itumbu naleyo iyabe ingechithekile ocogawule sebehlule ukuthi bangayiklina njani. So nxa i-international ibuya bakithi ngakubuya abantu abazakhangela ukuthi ukudla kuye ebantwini njalo mose sikhamekuqumula ngama-reforms kids ezingazange ziphume lama-reforms amuna pesa yakona ngomizalo izani zami lokhu intontu keto intonta isivulana isidubula isibopha njalo limkoka ukuthi iUS maybe ingazani yasibamba iyabambanisa okwenzakala kuleli kwisi ngoba indlela abantu laba abatshontsha ngayo ungenza ukuthi bantshontshile uzacabanga ukuthi hayi into ze-TV uthi uthi that gagawusi phambili ubona ukuthi nanti ibhanana zalinyathela bantshontsha nokhona ukuthi bayakushayisa ngovalo uzuzuke le ntwabi
ye akuyifaka ngesikhiwa nje 1 minute mese siya kuba ugawule.
The RAND Corporation's recommendations are very clear and precise, and there's nothing to add on as the MDC, because those are the areas that we've been talking about as the FDC, that the politics of Zimbabwe and the economic meltdown must be properly coordinated if you want to improve the livelihoods of Zimbabwean children. And the U.S., yes, he has to coordinate, because we have a problem with these schemes on ZANU-PF. They will steal the same humanitarian aid that is being brought to Zimbabwe. Instead of it going to the beneficiaries, it goes to their shops. And they start selling the same humanitarian aid. And what they then give to the Zimbabweans is chaff, which is meant for animals. And at the same time, we need to deal with the security sector. Mm-hmm. And we want to believe that when we are going to have a dialogue, with these things of ZANU-PF. It is very critical that the security sector is part and parcel of that dialogue because it looks like they are in charge. Kaule and Mnangagwa are not in charge. That is why they are blaming MDC. And if investors will not come to Zimbabwe, when ZANU-PF came 2018, they came telling us, oh, Kaule, and they said, we are open for business. There's no business in this country. All companies are shut down and they've been turned to churches.
Uh-huh.
And then the international has to proceed with caution. They must not give ZANU-PF any money. Can you imagine a government that steals money from the global fund meant to buy ARVs for Zimbabweans that are positive, who need to lead their lives and look after their families? They stole that money. These guys are thieves.
Baba Gawule, mpendule ngamafutshane kwalapho baba. Uzakhona baba Gawule sicela ungene kwalapho ngena baba.
Umakhumalo ngifuna ukuthi ngimbonise into yokuthi kabayilungise batshontshela uMagophe kuqala ntana ukuthi batshontshela uMagophe iposition yakhe bayinika uChamisa ngesingundengundu. Iphathi leyi yiphathi egangileyo kakhulu. Kwesokusiza okwesibili baphinda bathatha uMonzura kwathi kuyenziwa ama-elections. Kwaba yizaba, if they cannot manage the politics epartini yabo beqhuba ukhetho within their own party, epartini yabo, wathi more election abangakhuluma ngayo, i-general election, i-party yabo behlileka, uMonzura bamugeka, kwaba licala ukuthi estate uyazi ngabakhangela ngathi kathi oyiphathi lokukunjani. Abantu bechaya kwabo-office yabo, bekhuluma kwamadengu, kwamba kuyachaya abantu emasindo ngalo abantu be-organizer, kuyachaya abantu ngakubona into oyiphathi lokukugcwele izigangi. Ngezinye indlela ngangokuthi ngitshengise ukuthi abantu laba baningcolile kakhulu ngendlela abayenza ngayo izinto zabo bekhuluma into ezingayisiza abazenzayo.
Kodwa kulungiswa njani nxa kuyo phambili babagawule?
Ukudla kwabantu, ukudla lokho okuthiwa ukudla kubuyayo, ihulumende kaMnangagwa ngifuna ukukutshela akula muntu okukhethwayo ekudleni. Ngamanga bahamba bayahlabela bafuna ukuthi abantu ngaphandle basikhangele njengokuthi ngabona ngapha ngasikhubi kuhle ngasifuna ukudla. Abantu abafuna ukuvala ukuthi uhlelo lokuphathiswa ngokudla kungabuyi elizweni. Ngabantu abagangile bafuna ukuqhuba uhlelo lwama-sanctions ngendlela ekuqathile kwebelekwethina ukudla ngaso kukhona. Akula muntu obandlululwayo gifts abathumela abantu ihloli lizobona ukuthi ukudla kunikwa wonke umuntu. Umuntu wonke uyakuthola ukudla, wenza ngayiphi party, wenza ngayiphi church, ukudla uyakuthola. Kuzaqala ukuthi abantu bethiwe ukudla ngenxa yokuthi kule ndlala phakathi kwelizwe. Akumelanga abantu besebenzisa amanga endabeni yokudla.
Kodwa going forward, baba Gawule, going forward. What should be done? Yes.
Zimbabwe idinga i-political solution. AmaZimbabwe to decide their own destiny. I-future yamaZimbabwe. Hayikona ukuhamba lokuzeni lokho ku-Rand whatever kubuya kusenza ama-recommendation. Who are they to tell us what to do as Zimbabweans? As Zimbabweans, we need to put our heads together and chart our way forward. into esifuna ukuthi senze isihlangano sindawonye, all the political leaders, political parties come together to decide ukuthi sifunani, because it's a political solution edingakalayo emumeni weZimbabwe lo. Ngoba abanye abantu baphethwe ngamakhiwa ama-Americans nama-British. Ama-Americans nama-British babazitshela ukuthi ibabusa umhlaba, ibabathola imali yonke. So kumele-ke bona abantu abanjalo sibasondeze eduzane nabo, sisebenze nabo ukuze abantu baphile. Ngoba abantu bangathi kufela ngasingalabo bona, bona abantu abanjalo, ngoba yibo abazitshelayo ukuthi baphethe amakhiwa ukuthi bavale ukudla, bavule ukudla ngesikhathi bafuna ngaso. Kodwa lokho-ke ngithanda ukuthi ngitsho ukuthi lokho-ke into enjalo eZimbabweni azimelanga sitshele, akulalizwe elikumele litshele abantu elinye ilizwe ukuthi wena yenzuthi yenzuthi, ingani i-America siyitshele kokwenza.
Senzeni, silimbuya ngoluthi senzeni,
senzeni, asihlanganeni silungiseni sindawonye, sonke sindalo abantu bayekele ukuthengisa, sihlaleni phansi sonke bangabaleki ukuthi abantu bahlupheke, abantu baze bengene embusweni phezu kwezidumbu phezu kwamangcwaba beze bengene embusweni. Hayi, nizabe ukuthi izihlahla nxa abantu sebefile.
Aiwa, tiri kunzwa apo vagaule naonarebo Khumalo vari kutatsurana, asi pari zvino regai timbooverenga zvinhu zvamuri kutaura ipo pano pafacebook page yedu yevoa. Shona hanzi naWayne Shingi Muwiz, anopf looted arv money shame. Mainiko vabva vati gaule, how does that help the government, how does that help the economy, give us solutions? Hanzi aiwa, chimbomirai kutaura nezviri kuitika mubato reMDC asi motipa masolution. Muzvare Honorable Khumalo, motipawo mumasku yenyu yekuvharisa chirongwa muchitarisa nyaya zviri kutaurwa marecommendations ari kutaurwa mureport aya.
Vana vemuZimbabwe, isu chebato reMDC tachenudzwa neRand Corp report. Asi nyaya iri pano ndeyekuti totofanira kusunga zvisimbe nemhaka yokuti tichaperera maoko sesipo zani chatiuraya. Tichapa nejara, tichapa nekutambura. Yasvika nguva yekuti toita hedhoni nezani. Zani nofanira kurova pasi, tatambura. Hapasina zvokuita kunze kwekuti tinangana chete, tinangananga nezani. Hongu, ticharira, asi tinenge tavabvisa.
Baba Gaule, emazwi ako okugcina ungatini? Vhala khonapo.
Izitha zethu zisipitshele okubi, kodwa thina tiyaphambili. Indlovu ayinyatheli ihamba, okunye okungolo kuze kuyalo kukhonkotha kuphela, kodwa indlovu yabo inyatheli ihamba ikuya phambili. Akubuyelwe muva la. Abathengisi babevele bekhona la izolo, kodwa bazaba khona abathengisi, sizahlala sinabo, kodwa ilizwe lizahamba liye phambili. Ilizwe lelasoze libuyele kubanyindezeli abayibo babevele esincindile la izolo, lokhu abadinga ukungena nge-back door ngendlela yokuthi umhlaba babathathele umhlaba, bathathele amapulazi, bathathelwa lezinto. Umhlaba ngowethu sonke, asiwushiyene ngokulingana. Kodwa laba abantu banethi happy because bephosa amasipana lapha la bafelenza labanye bethu, abanye bethu babathengisayo singagoti ukuthi abantu bayithengisa la ngesikhathi sempi sisiba sinjalo kwenkini wabantu wakulabanye ababethengisa nakathesa abathengisa ithi labo. Kodwa phambili siya indlovu yanyathela izinja ziyabo zokuzokota
isikhathi mani. Uwantu kamba manga ungene parliament bakubhalela phandle izani yakwenza ikondomu yakusebenza kujikele etareni
lokhu ngumani kambe nabantu amanga lapha kuqedela isikhathi lapha. Hayi, sikhanyangazani lamhla simalapha, kodwa-ke singabe lokuthukuthela kangako, kumele nje amazwi abe mnandi, abantu betshelane nje ukuthi lokhu kunje, lokhu kunje. Siyakwazi ukuthi kuyabe kujisa enkundleni, kodwa-ke akulanto esingayenza thina ngokwethu. Besilethulela lamhlanje okwethulwe yi-Rand Corporation, yena ebika ukuthi eZimbabwe sokuzalele ingwe. Ngakho-ke kukhona okuningi okuhluphayo elizweni liliyana, ngakho-ke kumele kulungiswe okunye okuningi. Sorry, we are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Miss Tabita Khumalo of the MTC. She is the chairperson of the party led by Nelson Chamisa. Then we had Mr. Pilif Gaule, who is a ZANU-PF member and a former Cholocho senator. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again tomorrow. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C., saying good night.
Thank you so much to all those that were on our program tonight. Thank you especially to those that were live streaming with us on our VOA Shona Facebook page. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Gurukurei.